Destroyers.
Kecha.
Baba Lili.
Moscow Records.
Baba Gazebo.
Baba Gazebo.
Baba Gazebo.
We maskiri.
Takapinda my wife kunge break pa muchato kati seza tok zimbira. Sesa zane mapotato. Koti su tine manamba. Kawanda kunge loto tinenge mapiri semombe. Jisu makao please. Jisu toshandi sansoro. Kunge pa cross wa kona. Jine makumba ripate na sema miri roye kunze. Kalef kedu kanyama. Tidi noise. Choda pisi mire zenyu kuti. Takangoshi hotera tirukudiwa neruzhinji kunge kurara muhotera. Mabhazi edu murwi akawanda sembombera. Takutaura mini story kusasa in brief line iriwa. Wakozi ngoma rine mabha.
Ndindakatanga kufamba nzira inda ndine mutero. Chero kafunza boys taimira mina samura mashero. Zaindoona ndichivhurira wafana nzira idzo dzichitekesa muchero. Wafana ndikavhurira nzira ndova kuridzisa mabhero. Zvavanoimba zvitapire kunge cock zero. Hanzi yetine mabaz yet nema punchlines but mabaz avo aa kutara kunge kukura kurerwa makwita nge Adam na Eve makuonererwa tiri munhu muhomba ndikuramba ndichisaizwa handina gada kumeso face yangu yakaseka musaizwa hanzi life is too short yangu I 3 quarter tiri pioneer kunge maspika emumota
pizza pizza enda pana noti misa misa we just came like a misa misa pinda kwedu vanoti Maskiri, dati keto tuku pisa, pisa Enda pana noti misa, misa We just came like a misa, misa Pinda kwedu vano tisa, tisa
Hanzi zvova nemavende, life yacho mazino Ziso singa nyatso uona kunge albino Handiere shumba, iyo ndio ino ndiera 35kg salt mumba, handis kupera Zvirina nukutera gospel, pane avari kutamba Ndakuda vacharamba, kunge mai charamba Trouse rangu heroes eka, rakazara magamba Hanzi yoto anokunda maskiri, rekana kuti alicious
Uya mrumu line, kunge emergency number Trimo zvedu mumba sports, chichanga chandi jamba Killing them slowly kunge kufamba kwe kamba Remember got the dirty flows kunge matoya ze kumbare Ya chuhuye muri fofo kwa tiri maitavana Muri fofo I mean muri wana Mind says I'm jiti kamfana kama baza kana But kuti mnoti kunda kwete hakana
Tuku pisa pisa Enda pana noti misa Misa we just came like a misa Misa pinda kwedu vano tisa Maskiri dati keto tuku pisa pisa Enda pana noti misa Misa we just came like a misa Misa pinda kwedu vano tisa Tisa keto tuku pisa pisa Enda pana noti misa Misa we just came like a misa Misa pinda kwedu vano tisa Maskiri dati keto tuku Pisa, end up on a naughty misa. Misa, we just came like a misa. Misa, pinda kwedu vano tisa. Tisa.